Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera nhasi uri musi wechishanu mbudzi 15, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanosaina mutemo weMaintenance of Peace and Order Act kana kuti MOPA kuti uchishanda. Vashandi vehurumende vopiwa mabhonasi mazuva nemwedzi yakasiyana zvosiya vamwe vachichema-chema. Makore maviri apfuura nhasi Mauta anoramba kuti apidigura pachigaro vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe achiti ari kuda kubvisa matsotsi akavakomberedza. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi nezuro vakasaina bhiri rekuchengetedzwa kwerunyararo munyika reMaintenance of Peace and Order Act kana kuti MOPA kuti uve mutemo. Mutemo uyu uri kutsiwa mutemo wePublic Order and Security Act kana kuti POSA uyo wanga uchishandiswa munyika mushure mekudzikwa kwawo muna 2002. Vakawanda vanorwira kodzero dzevanhu pamwe nevanopikisa hurumende vari kushoropodza mutemo weMOPA uyu vachiufananidza nemutemo waishandiswa munguva yeRhodesia weLaw and Order Maintenance Act uyo unonzi nevakawanda waidzvanyirira vatema vairwira kodzero dzavo. Zvimwe zvezvikamu zvinonzi nevamwe zviri mumutemo uyu zvinotyora kodzero dzevanhu zvinosanganisira kurambidzwa, kuungana kwevanhu vasina mvumo yemapurisa, kupiwa masimba akawandisa kwemapurisa nemauto uye kumanikidzwa kwevanhu kutakura zvitupa. Nhengo yekomiti yeparamende inoona nezvemutemo vari vebato reMDC vakutsatsa pulu. Avanomirira Nkulumani muparamende vanoti sebato vanopikisana nemutemo uyu zvikuru sezvo uchimbonyikidza vanhu.
MOPA iyoyo kana takaitarisa isusu tikuona senge usiri mutemo uri right. Pawakapinda muparamende ndandivepo tichidibheta mutemo iwowo, kune zvinhu zvakaita semakodhoni kuti mupurisa anogona kumisa munhu womusunga zvakawanda zvakabviswa. Asi mutemo iwowo wakasara uri mutemo wekuti vanhu havabvumidzwi zvokuratidzira. Tinoziva kuti kana vanhu vane nzara vanofanirwa kuchema kuti vaudze ivo vari mugovernment kuti vane nzara. Ukabvisa izvozvo vanhu vanofa nenzara vasingagone kuchema. Hazvisi zvinhu zviri kuitwa nemagovernments ari kuenderera mberi, zvinhu zvaiitiwa nehurumende yevarungu yaidzvinyirira vanhu pasi. MOPA iyoyo ichaita kuti vanhu vavhote vasiri free, ichaita kuti vanhu vasavhumikwe zvokutaukwa. Iko zvino ndichitaura kune vanhu vakonvictwa kuchinzi vanga vachidemonstra vachiita chii. Saka mutemo usiri right, mutemo wakashata zvikuru.
Asi imi sekomiti yeparamende inoona nezvemutemo makarega sei mutemo uyu uchipasiswa?
Komiti zvainoita inoenda kunonzwa vanhu vari kuti chii, yonyora ripoti yekuti vanhu vati chii, yopa ripoti iyoyo kuparamende. Komiti haizi iyo inoita mutemo, paramendi yakagara vanhu variko vese ndivo vainoita mutemo. Harisi basa rekomiti kuti rimise mutemo kuti upfuure.
Tinonzwawo kuti mutemo iyoyo richiri bhiri rakambopikiswa neParliamentary Legal Committee. Zvakazogadziriswa here zvaiipikiswa imomo?
Zvaipikiswa zvimwe zvacho zvakagadziriswa kwodza zvakawanda hazvina kugadziriswa. Saka ndiko ndichiti bhiri iroro ibhiri risina kumira zvakanaka. Munoziva kuti kuparamendi kana zvinhu zvichiitwa kunovhotwa ka. Saka zvinobva kuti vakawanda vakavhotera bhiri iroro. Ndakamirira bato reMDC semunhu akamirira parliamentary ndi kana pezi. Harisi bhiri rakamira zvakanaka, ibhiri richafanirwa kuti nerimwe zuva ribviswe vanhu vabvunirwe kuti vademonstrate vataure zvinhu zvinovakanganisa.
Vanga vari nhengo yekomiti yeparamende inoona nezvemutemo vari vebato reMDC vakutsatsapulu avo vanomirira Nkulumani muparamende vari parunhare muBulawayo neStudio 7. Nhengo yeZANU-PF Central Committee vaBelief Gaule vaudza Studio 7 kuti mutemo uyu wakanaka chose uye kuwandudzwa kwawo kunoratidza kuti hurumende yavaEmerson Mnangagwa yakazvipira kushandura mitemo yose yaidzvinyirira vanhu yaishandiswa nehurumende yavaRobert Mugabe. Asi izvi zvinopikiswa negweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vaMarufu Mandewere, avanoti changoshandurwa chete pamutemo uyu mazita sezvo usina kusiyana nemutemo waishandiswa munguva yeRhodesia navaIan Smith.
Zano iri nderekuda kungoedza sekuonekwa sepane kuchinjwa kwemutemo inodzvinyirira yanga iripo yePublic Order and Security Act. Asi chinonge changochinja ipapo izita chete rekuti yava nezita idzva. Zvinhu zvose zvakazviramba zvichinetsa mudumbiro rePublic Order and Security Act rangodzorerwazve kumutemo mutsva uyu. Zvakare ukaona mutemo mutsva hunyange kusiyana nemutemo waivako waidzwe Loma yanga iriko munguva yaSmith, hazvina kumbonyanya kusiyana. Saka semaonero angu hapana achanenge achi chachinjiwa mubva mumutemo uyu chingatifadza sezvataa takatarisira.
Pane vamwe vanogonawo kuvhunza vamandevere kuti chii chakaipa kuti mutemo uyu unge uripo kana vana veZimbabwe vachingoteedzera mutemo wenyika.
Semaonero atiri kuita masenzeswa nezvaitwa mutemo iyi, mukaongorora nekuona zvose zvanga zvichiitika kubva pakapinda hurumende itsva ende patakaita maelections edu paakangopera muna July 2018, muchaona kuti pane vana veZimbabwe vanga vachida kutaridzira nguva dzose murunyararo. Asi muchaona kuti hurumende iri kuita kuti vanhu vasakwanisa kunge vachitaridzira murunyararo vachishandisa mitemo iyoyo kudzvinyirira vana veZimbabwe vasataridzira. Vana veZimbabwe vanoda kutaridzira nekuti mararamiro avava kuita nezvekuita upenyu mazuva ano vanenge vachida kuratidzira kuhurumende yavo vachikumbira kuti hurumende yavo iongorore zviri kunetsa. Asi nekuda kwemitemo iyi matarisa ati kuzvimondera iko zvino izvi vanhu vebato rinopikisa vanga vachitirira vachida kuratidzira gore rose rino asi vachitadziswa kutaridzira nokuda kuti pane mitemo inenge ichinzi teedzerai mutemo wakati wakati wakati. Mitemo yacho mukangeredzera haiteedzereki kana kuti tichiri katevedzerwa vanongorambidzwa zvakadaro. Vanhu munoona vachiti vanokwanisa kutaridzira vanenge vari vanhu vebato rinotonga reZANU-PF, vamwe vese havabvumirwi kutaridzira.
Pane zvimwe zvichakwanisa here kunge zvichiitwa nevanenge vachipokana nemutemo uyu?
Zvinenge zvakutokwanisa kutozoitika ndezvekuti magweta nevanhu vanoizvovira kodzero vanofanira kuchalenja mutemo uyu kuti mamwe maprovisions arimo kana kuti zvimwe zviri mutemo inu zviri kunze kwebumbiro remutemo inonzi Constitution of Zimbabwe. Ndo chete chinenge chasara bhikozi bumbiro remutemo weZimbabwe rinoti munhu wese ane kodzero dzake dzekuratidzira murunyararo. Saka chinenge changosara ndechekuti vanhu vanokwanisa kuenda kudare guru remutemo reConstitutional Court.
Vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vaMarufu Mandewere vari parunhare muHarare neStudio 7. Direct from Washington. Vana mukoti vekanzuro yeguta reHarare neZuro vakazivisa kuti havasi kuzodzokera kumabasa kana mari dzemihoro yavo dzisina kukwidzwa zvichienderana neuremu hwedhora rekuAmerica. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavakaita nevatori venhau muHarare, mutungamiri weZimbabwe Urban and Rural Council Workers Union vaSimba Rashe James Tafire Nyika vakati mari iri kutambirwa nevashandi vekanzuro ishoma zvikuru zvichienzaniswa nemamiriro akaita zvinhu munyika.
Dzimba dzekugara havachakwanisa kunge vachibhadhara. Dzimba dzekugara dzainova dzimwe dzaakuchajwa nemaus dollars, dzimwe dzacho inenge iri according to interbank rate. Chekudya mumashops, tikapinda mashops anana ok tikuona kuti chekudya chakwira. Havachakwanisa kana kutengera mwana gaba reduvi chairo nekuti ikonzo iri kuita $37.
Vatafire Nyika vakati vanoda kuti kanzuru ivape mari zvichienderana neuremu hwedhora rekuAmerica kuitira kuti zvinhu zvivarerukire uye kuti vakwanise kuenda kubasa.
Chikumbiro chatanga tinacho kuvakuru vekanzuru ndechekuti vakwanise kunge vachipa manesi mari according to interbank rate kuti vakwanise kuitawo kufambira mberi neupenyu.
Vatafire nyika vakatiwo chinonyanyovarwadza ndechekuti pamari shoma yavanotambira iyoyo haiuyi nenguva.
Pamusoro pezvo mari iyoyo inouya inobhadharwa pavada pazuva ravada. Mushandi weguta anova iye mukoti haana kana urongwa hwekuti angazive kuti izvozvi kuvabvunza kuti uchatambira rini havana zuva.
Mumwe mukoti amai yeukainyamunga vakatiwo pavakasangana nedambudziko rekukuvara kumwana wavo vakatadza kana kubhadhara mari dzaidiwa kuchipatara.
Akadislocator joint reparuoko parist akatyoka uyezve mabhonzo maviri anosabhuta ruoko rinova iyo radius and ulna. Saka kuti mwana awane treatment akaenda kuwest end. Consultation chete yekuti aonekwe naorthopedic surgeon yaida $5,000. Kuti aitwe operation zvayo yekuita paruoko kuti mwana ruoko rwake rupore zvakanaka ye MUA ne K wiring yaida $15,000. Saka izvi zvakabva zvanyatsokundiratidza imwe picture kuti haisi nyaya yekuti inyaya yetransport yekuenda kubasa chete, inyaya yekudya chete, inyaya yepekugara. In terms of makana patasvika padambudziko rokuti paitika emergency warwarirwa ndipo paunoona kuti unogumirwa zvakanyanya nemari yatiri kutambirai. Mari yatiri kutambira zveshuwa imari shoma shoma tichikombeya nezviri kuitika munyika yedu.
Mutauriri weguta reHarare vaMichael Chideme vanoti kanzuro yavo iri kushushikanawo nekusakwanisa kuenda kubasa kwavana mukoti vakati vari kuita hurukuro navo kuti vakwanise kuona kuti dambudziko iri ringagadzirika sei.
HaRare riri kuramba richiita hurukuro nemanesi kuti tiwane patinosangana kuti basa rekurapa varwere rienderere mberi. Guta riri kutoshungurudzikana kwazvo nekushushikanawo kuri kuita manesi vachitaura kuti vava incapacitated havachakwanisi kunge vachiuya kubasa. Idambudziko riri kutariswa nekanzuro mazuva ose. Kanzuro iri kutaura nevamiririri vemanesi kuti pange pachiwanikwa yatingati pachirungu solution.
Kusaenda kumabasa kwavana mukoti vekanzuro uku kunoitika panguva imweyo vana chiremba vasiri kuenda kumabasa vachichemawo nemari dzemihoro dzavari kuti ishoma zvikuru. Izvi zvasiya varwere vachichema-chema nekushaya kodzero yavo yeutano muzvipatara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Hurumende yaburitsa nhasi mazuva achatambirwa mabhonasi egore rino nevashandi vayo vose, ichiti vari muchiuto, muchipurisa pamwe neveutano vanotambiriswa mari idzi nhasi. Vadzidzisi vanonzi vachawaniswa mari dzemabhonasi avo nemusi wa17 zvita unove mwedzi unouya, kuchitiwo vamwe vashandi vehurumende vese vachinzi vanotambiriswa musi wa20 zvita. Mashoko aburitswa nebazi rezvekuburitswa kwemashoko anoti mushandi achapiwa mari iyi pachitariswa mari yaanotambira pamwedzi pamwe neyekubatsirikana nepekugara uye pakufambisa. Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa sezvo vanzi vanga vari mumusangano. Asi sangano rinomirira vamwe vashandi vehurumende reApex Council rinoti harisi kufara neurongwa hwekuti vashandi vanopatsanurwa pakupiwa bhonasi sezvo izvi zvichiomesera vachapiwa mari dzavo mwedzi unouya. Munyori weApex Council vaDavid Dzatsunga vanoti vashandi vachatambiriswa mari idzi muna zvita vachidziwana dzisisina simba rekutenga zvakawanda nekuda kweinflation.
Iri danho iri hatina kuritambira zvakanaka nokuti mamiriro akaita zvunhu nebzveupfumi munyika. Zvazvinoreva ndezvekuti vari kutowana bhonasi ndovari kutoriwana mwedzi uyo mwedzi unouya rinenge rangova inenge yangova mhepo. Nokuti zvinhu zvacho makwirira azviri kuita zvinoreva kuti patinozowana bhonasi vamwe vedu isu vanokusanganisira varayiridzi navamwe vacharivana muna December rinenge risina charichatenga bhonasi iroro.
Saka mune matanho amuri kutore
sezvamunoziva takambozama kuti tipe nhunha dzedu kuhurumende tikabudisirwa mapurisa Saka izvozvi takutofunga kutotorawo dzimwe nzira dzatangotora mushure mekunge tasangana sevashandi kuti todini kudawo tichawana vanotinunura kudawo tichataura namamwe masanganowo makuru anogonawo kutindira asi izvozvi handingagoni kutaura kuti tichafamba sei nokuti hatisati tagara pasi kuti tione kuti tozvifambisa sei.
Vamwe vanoti dambudziko rine vashandi vehurumende nderekuti hamutaure nezwi rimwe chete munguva dzinenge dzakaita saidzodzi dzatingati dzamunenge makaomerwa. Imi munoti nemashoko aya?
Iko zvino handifungi kuti pane sangano revashandi vehurumende risiri kutaura zvakafanana. Musi watakarambidzwa kuratidzira taatiri tose nevamwe vanga vasiri kuapeti kanzo vakauya nokuti nyaya ndiyo imwe zvatinosangana nazvo ndizvo zvimwe zvitoro zvatinotenga ndizvozvo saka zvinotitambudza ndizvo zvimwe chete saka hapana kuti mumwe munhu unogona kuchema umwe ake anogona kuzhamba mwe wopfikura asi vanhu vose vari kuchema.
Saka munotarisira kusangana riini semasangano evashandi kuti mubude nechisungo?
Ndinotarisa kuti pasvondo rinouya iri papapa panofanirwa kuti paite musangano wokuti tione kuti tozvifambisa sei.
Nyaya hombewo yanga iripo ndeyekukundikana kuenda kumabasa kwevashandi nenyaya dzekushaya mari yaakunzi incapacitation. Zvii zvamaitawo kusvika pari nhasi?
Zvinoitika paincapacitation isusu takatora danho rokuti tinozivisa gurukuta guru rezvemari negurukuta guru rezvavashandi kuti vazive mumaererano nepetisheni yataida kuita musi watakazorambidzwa nemapurisa. Patinosangana ipapo tichitaura nebhonazi tongozvirovera musaga rimwe chete.
Vanga vari munyori weapex council vadeft dzatsunga vari parunhare muHarare nestudio 7. Vanhu vakawanda vanoti hurumende yava Emmerson Mnangagwa iri kutadza kuita zvayakavimbisa mushure mekunge vaimbove mutungamiri wenyika mushakabvuva Robert Mugabe vabviswa pachigaro nemauto. Asi hurumende inoti iri kurwisa zvikuru kugadzirisa zvinhu munyika. Mutoro wedu wenhau ari muJohannesburg, South Africa, Mo Blessing Munjoma anotipa nyaya iyi.
Mwedzi uno makore maviri apfuura vanhu vakaita chipatapata vachitsigira kubviswa panyanga kwava Mugabe nemauto vaine tariro yekuti upenyu hwavo huchaita zvakanaka. Asi mushure memakore maviri vamunangagwa vari panyanga upenyu hweveruzhinji huri kuramba huchioma zvinhu zvichidzikira munyaya dzezveupfumi uye munyika muine godo rezvematongerwo enyika pakati pezanu pf nemdc inotungamirirwa navanelson Chamisa. Imwe nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika pamwe nekodzero dzavanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavinga vanoti utongi hwavamunangagwa hwaisa nyika mumadhaka uye hwasiyana zvikuru neutongi hwavamugabe.
Zvino patiri vakawanda vari kutaura kuti veduwe makanga maona apa takapemberera shavi tichiti mudzimu kupemberera ng'anga yakazobata mai. Ndo zviri kutaurwa nevazhinji vari kureurura kuti vakaona izvi vashoma. Asi nekudaro tinongoti ngatirambei tichisimbisa shoko rekuremekedzwa kwekodzero nekutaura kuti kushandiswa kwemasimba zvakapfuuridza zvisiri pamutemo haisiyo nzira yekutungamira nyika.
Vamavinga vanoti ivo nevamwe vavo vashoma vakashorwa zvikuru nekupikiswa kwavo kutorwa nechisimba kweutungamiriri nemauto.
Ini nevamwe vashoma tisu takakwanisa kutaura kuti kwete zviri kuitwa hazvisi pamutemo hazviremekedze bumbiro remutemo renyika uyezve zviri kutanga tsika yakaipa inogona kuzoremera vana vezimbabwe. Ndakataura ini kuti zvinokosha kuti chiitiko ichi chisiri pamutemo chaitwa kudaro panofanira kuti pange paine zvakatarwa zvinobatika zvinodzorera nyika kuti itungamirwe pasina kushandiswa kwemasimba echiuto. Izvi zvakaita kuti titukwe nevakawanda vanga vasina chiono chemberi.
Muzvina fundo pachikoro cheCape Peninsula Professor Trust Matsilela vanoti zvava kubuda pachena kuti matongero ava Mugabe aive nane pana vamunangagwa.
Kana tikaongorora mamiriro eupfumi, economy, social and political kubva 2017 November, tonyatsoona kuti Zimbabwe yadzokera kumashure chose. Pavakapinda vamunangagwa vaipromisa zvizhinji kuti aiwa sarudzo tichadzita zviri free and fair, vanhu vachawana mabasa, vada kudzoka vari kudiaspora vanogona kudzoka kumusha, maopportunity anenge awanda, makambani achauya, tichaita rejoin vana Commonwealth. Zvese zvavaivimbisa izvi hapana kana chimwe chete chabuda acho. Ndopaunonyatsoona kuti muromo wazarurwa nerwizi. Zvavaipromisa kana one kukatarisa economy, things are now worse than they were under Mugabe.
Mumwe mudzidzisi pachikoro cheTswane University of Technology, Dr. Ricky Mukonza, vanotiwo vanhu vaive netarisiro yekuti vamunangagwa vachadzidza kubva mukukanganisa kwakange kuchiitwa navamugabe.
Kore maviri chitwe chaitika, tiri kutoona kuti vakapinda pachigaro chavamugabe vamunangagwa netimu yavatonga nayo vana kana chishanduko yavakaunza muzimbabwe. Hongu pane zviviri zvitatu zvinongoonekawo kuti vakashanda, asi zvizhinji zvanga zvakatarisirwa navana vezimbabwe hazvina kushanda. Kana zvaitoshanduka, zvaitoshanduka zvichiwedzera kuipa, zvinova izvo zvanga zvisingatarisirwi navana vezimbabwe.
Vamukonza vanoti zvinorwadza nekunyadzisa kuona hurumende yavamunangagwa ichidzikisira nyika pamwe nemagariro evanhu. Unove munongedzo wekuti vamunangagwa havasi kuziva zvavari kuita.
Handizivi kuti chii chingaitike iye zvino, nekuti zvinoita sekuti hurumende iripo yavamunangagwa haina mumwe muitiro wainonzwisisa panyaya dzezvematongerwo enyika kunze kweizvo zvaingoitwa vamugabe vachiripo. Na ndichitotarisa sezvandataura pekutanga, vanenge vari kutowedzeredza kuipisa zvataitarisira kuti zvichange zvaapo, zviri kutowedzera kushayika. Kuzvipatara mishonga hakuna, mari hadzisi kubatika, vashandi vatowedzera kuda varombo. Saka zvinhu zvese zviri kungodzikira, upenyu hwevana vezimbabwe huri kungodzikira. Saka chinhu chinosuwisa.
Tauriri weMDC mudunhu reJohannesburg vaInnocent Tsingo vanoti vanowirirana neruzhinji panyaya yekuti vamunangagwa vaisa nyika mumadhaka.
Hapana chokupemberera chatingati chakaitwa nehurumende yavamunangagwa chinobatika, chinooneka. Tingatoti upenyu hwevana vezimbabwe hwatowedzera kudzikira kudarika panguva yakanga ina vamugabe.
Asi gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti Zimbabwe yatove pamusoro-soro. Amai Mutsvangwa vanoti vamunangagwa vari kuita mashiripiti nekuunza mari itsva, kushandura dzidzo, kuderedza uori, kugadzirisa nzira pamwe nekuunza magetsi. Amai Mutsvangwa vanoti zvimwe zvakaitwa kana zvichiri kuitwa nehurumende yavamunangagwa zvinosanganisira kuumba nekugadzirisa ukama nedzimwe nyika, kusimudzira migodhi yezvicherwa zvakaita sendarama, lithium, platinum, diamond nemaasbestos. Kunyange hazvo amai Mutsvangwa vari kuti hurumende iri kuedza zvikuru kugadzirisa zvino, vashandi vakawanda munyika vanoti kunyange hazvo vari kutambira mihoro yavo mwedzi wega wega havachakwanisi kuenda kubasa sezvo mari yevari kutambira isiri kuvakwanira mukurarama kwavo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa. Ndini More Blessing Munjoma.
Nengo dzebato rezano PF dziri mukomiti inoona nezvemashandisirwo emari nehurumende dzatadzisa kunzwikwa kwedivi rekambani yeSakunda Holdings iyo iri kupomerwa mhosva yekupiwa mari inodarika mabhiriyoni mashanu emadhora ekuAmerica zvisina mvumo yeparamende. Nengo idzi dzinoti hadzicherechedzi vatendai biti sasa chigaro wekomiti sezvo bato ravo risingacherechedze vaEmmerson Mnangagwa semutungamiri wenyika. Godwin Mangudla anotipa nyaya iyi.
Nengo dzezano PF dzinoti dzicharamba dzichiita izvi kudzamara dzanzwa pfungwa dzekomiti inoona nezvekufambiswa kwebasa reparamende yeStanding Rules and Orders Committee iyo inotungamirirwa nemutauri weNational Assembly vaJacob Mudenda. Mumiriri weBuyera Central muNational Assembly vaMatthew Nyashanu vatsinira kuti iri ndiro danho ravatora senhengo dzezano PF. Komiti yePublic Accounts yange ichifanira kunzwa kubva kubazi rezvemari nekambani yeSakunda Holdings pamusoro pekushanda kushandiswa kwemari inodarika mabhiriyoni mashanu emadhora ekuAmerica zvisina mvumo yeparamende muna 2017 na 2018, asi izvi hazvina kuzoitika. Uye kunyange papiwa zvimwe zvikonzero zvaita kuti komiti isaendere mberi nebasa, danho raitwa nenhengo dzeZANU-PF ndiro raita kuti musangano usaenderere mberi. Imwe nhengo yekomiti iyi uye vari mumiririri weNorton Vatemba Muliswa, avo vasina bato ravanomirira inhengo yekomiti iyi, uye vati nhengo dzeZANU-PF dzabvunza vabiti kuti sei dzichifanira kuramba dzichivacherechedza, asi ivo vasingacherechedzi mutungamiri wenyika uyo anove nhengo yeparamende.
Sei tichifanira kukucherechedza imimi vabiti muri ipapo, asi hamuye budget, hamuna kuteerera, asi muda kupreside over this. Vabiti sachairman vazvitambira zvakanakisisa, vakati ano ndidzo pfungwa dzenyu, ngatitaurei. Vakataurawo veZANU-PF vakakumbira kuti taura kuitawo kokasi yedu kunze. Vakabuda vakadzoka vakati aiwa, isusu taane position, musangano haungaende mberi nekuti imo munopiwa kuparty position, tapiwa kuparty position. Yeah, saka ZANU-PF yakauyawo yaine rori nejecha nesiment, noti jecha chete. Saka kubva vazvidira jecha nesiment, saka ndozvazvoitika zvikazonzi oraiti kusvika SRC yaresolva kuti zvinofamba sei, zvozewa komiti yanga ine beriwo.
Vamuliswa vati zvaakuitwa neZANU-PF neMDC zvave kukanganisa basa reparamende, uye vanoona sekuti ZANU-PF neMDC dzinofanira kuita zvido zvevanhu zvekugadzirisa matambudziko akatarisana neveruzhinji. Vamuliswa vati vanotsigira danho ratorwa nenhengo dzeZANU-PF.
Legitimately, ZANU-PF have got a strong reason, and I think MDC strategy yao haisi kushanda, nekuti uku munotora mari muenda Victoria Falls, mopiwa mari kubudget, Minister of Finance otaura amucontribute, kasi mozoenda kumakomiti uku futi zvakare president hapana chavakataura. Ndazobvunza mabiyanga mwekuti saka president wakasvika parufu munosumuka furi muchienda here?
Asi mutungamiri wenhengo dzeMDC muparamende Muzvare Tabita Kumalo vaudza Studio 7 kuti nhengo dzeMDC dzakasarudzwa nevanhu kwete neZANU-PF. Vati nhengo dzeMDC hadzina kunge dziri muparamende nekuti dzainge dzaenda kurufu rwedzimwe nhengo dzebato iri. Vatiwo hapana mutemo unosungira kuti nhengo dzeparamende kuti dzinge dziri mudare zuva rega rega. Panyaya yekuti vasaremekedzi vamunangagwa, Muzvare Kumalo vati ichi chisungo chakaitwa pakongresi yebato ravo, uye nhengo dzeparamende dzeMDC hadzina simba rekusandura chisungo ichi. Zvichakadai, mumwe mukuru mukambani yeSakunda vamberi kwazvo Chitambo varatidza kusafara kuti musangano wekomiti iyi waparara vasati vapa umboo, sezvo vange vauya kuparamende nhasi.
Clerk of the committee, I think baba vanonzi vadzakatika kani mambo ndoda kuti muzive kuti ndanga ndauya, zvikanzi hoengo mauya henyu, asi komiti haisisiri kugara dare rayo zvanhasi. Pane zvataurika mukomiti imomo zvaita kuti dare riparare, vachazokuudzai kuti mozouya riini.
Sakunda Holdings ndiyo imwe yemakambani akabhadharwa mabhiriyoni emadhora nehurumende, asi mari iyi yakashandiswa zvisina mvumo yeparamende. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Pamutambo uri kutambwa iye zvino nechikwata chemawarriors we2021 Africa Cup of Nations kuNational Sports Stadium pari zvino uchiri mangange Zimbabwe 0 Botswana 0. Vateereri, musakanganwa chirongwa cheLive Talk na 8 PM, apo tiri kutarisa kana upenyu hweveruzhinji hwashanduka. Takatarisa kuoma kuri kuita zvinhu munyaya dzemari munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanosaina mutemo weMaintenance of Peace and Order Act kuti uchishanda. Vashandi vehurumende vopiwa mabhonasi mumazuva nemwedzi yakasiyana, zvosiya vamwe vachichema-chema. Makore maviri apfuura nhasi, mauto anoramba kuti apidigura pachigaro vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe achiti aida kubvisa matsotsi akanga akavakomberedza. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina Praxidis Jeremiah.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.